Nasi tanga tine chirongwa, chirongwa cherudo, chirongwa chekurangarira vabve zera vane makore 75 zvichienda kumberi. Avo vanga vana mai, vana gogo, vana baba, vana sekuru. Tiri kurangarira nokucherechedza chipo chatakapuwa naMwari chokuva nemakore akadaro. Asiwo tiri kurangarira kuti kazhinji zhinji tikacherechedza vana sorojena vabve zera, nyika inowana runyararo, nyika inowana rugare, inowana makomborero. Saka ichi chiitiko chatatanga kuparura gore rino, asi tine chishuwo chekuti chipararire nyika yose kumaruwa, kunzvimbo dzakasiyana siyana, kuti wega wega ane makore 75 zvichienda kumusoro, kunosanganisira navamunangagwa vanenge vari muma 75, vana vamugabe vanenge vari kuma 90 chakadeno, tine tichida kuti vange varipo. Nhasi tatakatokoka tichitarisa kuti vanenge varipo.
Tichitarisa chiitiko ichi vachamisa, tinoona masangano akawanda vanosangana nemapoka evakwegura, vakaremara nevamwe vakadaro vatingati vari disadvantaged munguva ino yekisimusi. Tingati ndo zvaitawo here kuti musangane nevatana?
Isu tine kukoshesa. Unozviziva kuti takaenda kusarudzo tikakunda zvine mutsindo tikahwina. Asiwo pakangozoita kupinda kwakaita pongwe mumusha, kana kuti kupinda kwakaita vana sekuru bveni mukuima kwedu, vakakohwa zvatakakohwa, kureva kuti dura redu rakavazhwa kana kuti rakapazwa. Asi zvisinei, kuhwina kwatakaita kune kodzero yekuti tinge tichitanga kuvandudza zvatichange taakuita muZimbabwe itsva iri pedyo pedyo, isiri kure.
Manga makatarisa vakwegura vanobva kubato renyu chete reMDC here, kana kuti maamuchingotarisa vakwegura?
Tanga tichitarisa munhu nezero rake. Zvemapato izvi zvinopatsanura vanhu. Zvemapato izvi handiyo Zimbabwe. Zvemapato izvi handiyo Africa. Zvemapato izvi handiwo hunhu hwedu. Mapato anopfuura, inongova nzira yekuti vanhu vange vachiwana kuteketudza kana kutaura. Isu tinokoshesa nyaya yokuti munhu zvetuve dunga munhu uri pachako wongouya, vasarudzwa vachitorwa munharaunda maererano nenyaya yekuti vanorarama sei munharaunda dzavari, mumawadhi akasiyana siyana chitungurira vana Harare ndokwavabva. Saka changa chingori chirongwa chete chokuva cherechedza vachibva kunzvimbo dzakasiyana muno muHarare nekuchitungurira. Asi tachitarisawo kutenda Mwari neupenyu, nokuti upenyu chipo, chipo chatakapuwa chichida kuvandudzwa, kuponeswa. Naizvozvo tichibatanidza nebindingira remwedzi remwaka wokuti tiri mumwaka kana kuti mumweya wemhemberero. Chero zvinhu zvakaoma munyika, musina hamo mafuta, musina mari, musina zvinokwanisira, musina zvinotengeka, asi kungodzama nepatinogona napo kuti anenge anwa donwe apedza nyota. Asi uchazenge achimirira kuti zvichanaka pamangwana.